Yeah, yekugwanda nekubaitbridge haisi kunetsa ka, because you remember kuti kugwanda nekubaitbridge especially kugwanda pane mapata 2-1 ZANU PF imwe MDCT. Saka aba vari kuti MDC Alliance havazivi zvavari kutaura, nekuti iye wende wacho last week akanyora paTwitter zvikanzi inini handisi weMDC Alliance, ndiri weMDCT 2014 structures and ndiri kuenda kuextraordinary congress. Saka confusion ndeyavo. Isusu we are not confused, we will wait. Iye meya vacho vakati aiwa ndiri weMDC Alliance, hatichaziva kazvo kuita.
Saka muri kuti here MDC Alliance haina vanhu mukanzuru?
Remember kuti kuarare uko pane vame under alliance vari kuPDP, kubulawayo pane vame under alliance vari kuMDC Green ya Professor Ncube, asi mugwanda nebaitbridge pane MDCT chete, hapana alliance partners ukoko. Saka ukanzwa mune chiti ndewe MDC Alliance vari kuti ndeve MDCT kugwanda nekubaitbridge.
Saka vakaramba vachiti ndeve bato reMDC Alliance, muchatora matanho api?
Aivaka, kana munhu akajoina rimwe bato risiri MDCT anozidzinga iye. Saka handina kunzwa meya wekugwanda wekubaitbridge vechiti ndeve MDC Alliance. But the provincial structure, we look into it. And vachoti kuudza kuti toita sei, then toita action is in line with their pronouncements. Ndatenda.